masasha memvura akaitika nezuro ende kwakaitika kwaite damage yakatokura kwazvo. Izvezvi tichitaura tine ma areas anotoverengeka akava the most affected, totaura nzvimbo dzakatarisana seana Lwenduru, Sana, number 3, vanasendera nekumpumalanga DRC ndo dziri most affected nemafashama.
Hapana vakafa here kana kuti kukuvara?
Kufa hapana, asi damage yakaitika mostly to property nedzimba nemajurawo ndiyo aidona. Then vanhu vacho ndo vatomuvha to masafe zones. Tichitaura izvezvi havasi kudzimba dzavo, vakatochengetwa kuguest house. Asi property yavo zhinji iri damage zvekuti havagoni kuirecover.
Kuguest house kwavari uku ndekupi?
Kune guest house yeHwange Courier Company iripo, ndokwavaendeswa vanhu, ndokwavari kugara for now, nekuti kudzimba dzavanga vakagara ndo dzakaaffectwa nemaflood.
Mungazive kuti vanhu vangani vakaendeswa kuguest house uku?
Hatisati takwanisa kubuda nestatistics, asi as an office of the MP tiri kuita a comprehensive report yekuti tinyatsobuda nemaactual figures kuti vanhu vacho vari affected vangani nezvinhu zvacho, property yavo yakadamajikwa kuti yanga yakawanda zvakadii. Ndo zvatichiri kuzama kuti tibude nereport yakanyatsokwana ine mafacts.
Ko nhasi kwamboona yavo here?
Nhasi kutori nezuva rakatonyatsopisa nyika zvisingatotomboiti, zvekuti haungatombofungidziri kuti nezuro tatine maflood.